Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikumi 10/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa pafacebook peji yedu izvozvi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
tichisadzidzawo masolution kunyanyanya kuti vanhu ngavataurirane ngavakaite dialogue pakati pavachamisa nai emason so that vanhu vezimbabwe vambopoonawo tachivakawo mazano nyaya yeikonomi nguva tichibvunza zvakanyanya kuti nyaya yeikonomi inoifambisa sei nyaya yedrip yezvikwere zvenyika munoifambisa sei nyaya yemari mariinezi munozvifambisa sei
bato remdc rinotungamirirwa navanelson chamisa rinoti rinoda kubatsira mukugadzirisa zviri kunetsa munyika
nokuti tingakwanisa hedu kuva mwaungakwanisa kuona kuchinja kwakanaka asi ndiona sokuti ruzhinji rwavanhu harusina chivimbo nehurumende ruzhinji harusina chivimbo namabhengi nokuti kumabhengi ikokoku ndo kunozonzi mari yako yadai haichakwanisi kutenga zvayaisitenga mari iyoyo saka handivoni kuchinja kwezvakanaka ini kuchinja kuri kutoitika kuchinja zvinhu zvichitorwadza vanhu zviramba zvichirwadza vanhu
dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti ruzhinji rwevanhu muzimbabwe harusisina ruvimbo nehurumende pamwe chete nemabhangi zvichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri vestudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc webatevedze vemutungamiriri wemdc inotungamirirwa navanelson chamisa vatendai biti vange vachishanya kubritain nekufrance vachikurudzira nyika mbiri idzi kuti dzikurudzire hurukuro pakati pebato ravo nebato riri kutonga muzimbabwe vabiti vaudza studio 7 kuti bato ravo harichangoita zvekushora badzi asi rinoda kubatsirawo nemazano nemhinduro yezvinhu zviri kunetsa munyika vabiti vati bato ravo rinoda kuti nyika dzekunze dzive nechekuita nezviri kuitika muzimbabwe uye kuti dzimire divi rimwe chete nevanhu veruzhinji zvikuru sei panguva ino apo vanorwira kodzero dzevanhu vari kusungwa nekurohwa nevanhu vehurumende tabata vabiti kuti tinzwe nezvenyaya iyi
kuno veBritain vakamboda kuti vaconfuswe Emerson Mnangagwa nesocalled new dispensation vakamborasinyanyanya paive paine ambassador uya muzvarwi Katrina Deng so zvazvakakosha kuti varidze kuti gwara rakanaka nderevanhu nderiindi tine crisis yelegitimacy kuzimbabwe vakamisa vakahwina election tine crisis yeikonomi murume anoitwa Mutuvingube idofo remakokoko murume anoitwa Mnangagwa idofo remakokoko asi hakusingokutaura kuti zvimbabwe zvakashata tachisadzidzawo masolution kunyanyanya kuti vanhu ngavataurirane ngavakaite dialogue pakati pavachamisa nai emason so that vanhu vezimbabwe vambopoonawo tachivapawo mazano nyaya yeikonomi nguva tichibvunza zvakanyanya kuti nyaya yeikonomi inoifambisa sei nyaya yedrips yezvikwere zvenyika munoifambisa sei nyaya yemari marinedzi munozvifambisa sei ini savabiti semunhu akambotungamira tichivataura kuti aiwa vemdc ndokubasa kwedu ikoko tinokwanisa kununura so vanga vachida kutonzwawo so zvazvakawanda they were very useful and deep discussions and ndoda kutenda minister Harriet Baldwin nekutitambira zvakanaka ndoda kutendawo mamatinda ari muthebritish government hatichamadoma nemata ndoda kutendawo zvakare mamachinda ari mufrench government kunyanyanya director of africa avo nekutitambira zvikumushe nekunyatsoda kunzwisisa chaizvo kuti zimbabwe inombofamba sei
vari kuzvitambira here uye pane zvavari kuvimbisa here
chingi chatakakudzira kuti vavimbise ndekuti vamire pachokwadi vamire nevana vezimbabwe so takakunyanya kurudzira ai humanitarian assistance sezvamunoziva zimbabwe yarohwa necyclone idai nemacyclone akawanda the environment is under threat so takati mirai nevanhu vezimbabwe chechipiri takati mirai nemapoka anoira nezvekodzero dzevanhu zvamunoona imi nyaya dzekodzero kuZimbabwe vanhu varongosunga vanongorohwa vana mukoma obhiti masaraure vakarohwa zvinotyisa marimwe zuro ayi vana Starmine Deiwa nevamwe vachisungwa isu tatito nditori pausungwa izvozvi izvi mirai nekodzero dzevanhu mirai nemaorganizations akafanana Zimbabwe Lawyers for Human Rights chitatu tachivakurudzira kuti let's find a permanent solution to the Zimbabwean crisis. Let's create a soft landing to the Zimbabwean crisis. Because if we create a soft landing, we don't want to go, but we don't want to shoot those cars. So, we're going to go to the MDC, but we're going to the Vice President, and we're going to go. So, we were calling an agent for a soft landing on Zimbabwe.
Avo vange vari umwe wevativedzere mutungamiriri weMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vatendai biti vari parunare kuLondon United Kingdom ne Studio 7. Nyaya dzezveupfumi hadzina kumira zvakanaka muZimbabwe. Mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira uye zvimwe zvinhu zvinodikamwa nevanhu zviri kushaika munyika. Muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio vari kushanya kuZimbabwe. Vanoti mafuta edzimotikari achiri kungotengeswa nemadhora ekuAmerica kunyange hazvo hurumende yakange yamboti izvi zvichamiswa. Muzvinafundo Masocha vanoti veruzhinji havasisina ruvimbo nehurumende pamwe chete nemabhangi. Tabata muzvinafundo Masocha muHarare kuti twinze zvavari kuona munyika.
Chandiri kuona ndechemarwadzo ari kuramba achiwedzera kuvanhu vomuZimbabwe nenyaya yokudhura kwezvinhu mumashopu mese mavari kuenda muno kuti hazvisi kudzaka zvinhu zvacho. Zvekare hurumende yakanga yambotaura kuti hapana mafuels magaraji anobvumidza kutengesa petrol nedhiziri nemari yokunze yamaus dollars kana yamaranzi, asi handioni chachinja. Unoenda pamafilling station mamwe akati wandiwande vachingoti isu tinotengesa namaus dollar kana namaranzi chete petrol kana dhiziri iroro. Saka kuchinja handisi kuona kunyanya kuchinja kwezvakanaka, asi kuti zvinhu zvinenge zvichiitiipei. Petro zvayo nedhiziri zvinenge zvaakuwanikwa, asi nenyaya dzokuti vanhu havasina chivimbo chokuti mangwana zvichawanikwa here, vari kungoenda vachinoenda pamaraini ipapo chero ichiwanikwa kwese kwese. Saka ndo pandoona kuti vanhu havasina chivimbo nehurumende kuti ingakwanisa kugadzirisa matambudziko avo, nokuti havasi kuziva kuti mangwana zviri kuwanikwa nhasi zvichawanikwa zvehere mangwana.
Asi izvo zvinhu zvakasiyana siyana zviri kuwanikwa hazvere?
Tinoona zvimwe zviri kuwanikwa, asi kubva mavhiki aperayo shuga inenge yanga yakunetsa kuwana kubvira kuHarare kwandandiri uko tinosvikira kumasvingo uko shuga yakunge ichishayikwa. Panenge pachiwanikwawo mafuta okubika unowana pamwe paka pane raini ravanhu ipapapo, zvinei zvichireva kuti mafuta anenge asinganyatsikuwanikwa. Asi kwozoitawo chinokashamadza chokuti unozowanawo pamwe panei pachitengeswa mafuta okubika akati chipei, asi vanhu vanenge vachimatuta vachitonzi totengesera munhu bhodhoro rimwe ramafuta chete. Saka kumafuta nokushuga uko hamene kuti chii chinoita kuti zvisanyanye kuwanikwa sokuwanikwa kwazvaiitwa kare.
Pane chamuri kuona here chiri kuchinja zviri nani?
Handisi kunyanya kuona chiri kunyanya kuchinja zviri nani apa, nokuti kana vanhu vasina chivimbo nehurumende yatinoti consumer confidence iyai, handioni kuti chinganyanya kuchinja zvichiita zviri nani ndechipi. Ndinoona sokuti hurumende ikanyanya kushanda chaizvo nesimba kuitira kuti ruzhinji rweZimbabwe huvimbe nehurumende, tinoona kuti tingawana kuchinja kune kwakanaka. Nokuti tingakwanisa hedu kuva maungakwanisa kuona kuchinja kwakanaka, asi ndiona sokuti ruzhinji rwavanhu harusina chivimbo nehurumende, ruzhinji harusina chivimbo namabhengi. Nokuti kumabhengi ikokoko ndo kunozonzi mari yako yadai haichakwanisi kutenga zvayaisitenga mari iyoyo. Saka handivoni kuchinja kwezvakanaka, ini kuchinja kuri kutoitika kuchinja zvinhu zvichitorwadza vanhu zvichiramba zvichirwadza vanhu.
Ko, panyaya yeuori munopaona sei? uhori huri kubatsira kuipa kwezvinhu here kana kuti uhori hwave kudzikira.
Ndinoona sekuti uhori huri kuramba huchikwira nokuti zviri kuitika ndezvokuti vanhu vanenge vari munzara, vanhu vanenge vachinatsokutambura kana vari kumabasa uku, tarisiro yavo ndeyekuti pamwe vangawana chavuviri nokuita uhori. Nokuti unogona kuenda kunobhadhara mari kana kumakanzuro kana kupi uku yokuti uzokonektirwa angava magetsi ako kana mvura yako, asi unotowanzi unofanira kupawo mari yokutenda. Nokuti woenda kana kunotenga kuona unototenga neUS dollar chaiko, unogona kuona kuti instead of US dollar, US dollar iyoyo ipinde mukambani yakutomhanyirwa naana keshia paya paya, vobva vasiwaipa makadhi avo. Saka handioni kuti uori hungadzaka vanhu vachiva namarwadzo akawanda kudai, nokuti vanenge votoona kuti corruption iyo iori iko kundoko vangatowanawo chaviri chokuti vangakwanisawo kutengera vana kana dhiringi zvaro kana kuendesawo vana kuchikoro kana kutenga bhuku kana bhiro. Saka uori hungambodzaki kana vanhu vasina kunge vakagutsikana nezvavanohora kumabasa kana nemari yavanowana mukutengesa kwavo. Ndiona sokuti uori huri kutokwira ini. Zvekare chinoita kuti hukwire uori uhu, hapana zvatiri kuona kuhurumende zvinoita kuti vacho vanoita uori vanenge vakambobatwa kana kuti vaya vane listi yakambobuda ichinzi vakaexternaliza mari kuti vakazodini, hatina zvatiri kuona. Saka chii chingaita kuti uori hupere? Hunotowedzera kana pasina vatiri kuona vari kurangwa.
Avo vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha veDeFi University kuOhio vari parunare kuHarare neStudio 7. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri kuWashington DC. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Blawa yo 24 ine nyaya pamusoro pevana chiremba avo vanonzi vapa hurumende chiziviso chemazuva 14 kuti zvichemo zvavo zvikasagadziriswa vacharamwa mabasa. Sangano revana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rati vana chiremba vachabatana nevamwe vashandi mune zveutano mukuramwa mabasa. MuNewsday mune nyaya inoti sangano reZimbabwe Institute of Engineers riri kukurudzira hurumende kuti itarisise igokurumidza kugadzirisa zvinhu zvakaita semabhiriji nemigwagwa, nekuti zvinhu izvi zvinoda kugadziriswa nekukurumidza. Bepanhau reHerald rinoti pane vanhu vakapaza vakapinda mumahofisi eMinistry of Health and Child Care vakaba magwaro nemakuponi emafuta edzimotikari. MuHerald mekare mune nyaya inoti mutauriri weparamende vaJacob Mudenda vanoda kuti nharembozha kana kuti maselfoni arambidzwe muparamende nekuti ari kukanganisa kuitwa kwebasa. Muchikamu chino chinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mamga sevashamarari veStudio 7 navateereri vayo vose, ini ndinoti vamunangagwa ngavachibva pachigaro, because vanhu vose hatichavadi. Vachamisa vachitonga havo nokuti itashatirwa vanhu vamwari wee. New currents yavari kuda kuisa iyo haichatobetseri, because hatishadi. Havazvionere kuti vanhu havachavadi. Ndatenda hangu inetwa maitindo ndiri kuRustenburg, South Africa.
Ina ndichina ID mapurisa akatora chitupa changu vekadhiroku bhengi mapurisa pachikato. Hamene kuti vanoda kundoridiriko kavandipe kadhi rangu reku bhengi mapurisa pachikato. Anyangadza anyangadza chongakandimire ndovari kutotuma vanhu kucheka vanhu vachisunga vachiindisa kukoti zvinosazvina basa vachipuwa mari nebhabha vachimwadoro mumabhawa matsotso apachikato.
Mamga sei mhuri yeZimbabwe, ini ndinoitwa Janet Mangenge apa unda kupati chimu Studio 7 tiri kuna ku South Africa mpitoria msoshangu nendo manjiri indi kuchema nina uye wana wana chukuru wana asunda chukuru wana ruku zingwa everyday wana ruku zingwa ipa matisha ariku strike asisha anoda kuze kwa mari tuze ditoshika kubipi ipatitiza nchumbo yedu tichuya mnum South Africa nina uye mabasa zimbabu hakuna mari hakuna chia hakuna mabasa toshike biti chichema chao nyara raborini chisha basa ya kukuru zira ndiyo kusimu zira nchumbo zivano South Africa ishikura yedu Zimbabu ishikura saka iswan dofta jiji wano kuti iswan mama mba Zimbabwe ntive tisenze zo tisenze wa mjimbo yedu tisukuzo wa Zimbabwe ndo jiji moja ngoja ndrugu chema
sakada iko na ewa tano luka wande kuna kuma shingo kungo chema meno kuti mabinya ovepi chinewa na wakungo chepa wachi ayuwa shupipipi umwe takato anango wa mabonzo pa mucheke nene duwe sesa ino miri na kutubanu wabura wele sesa ino tanono kawande mashungo tatambura ne sesa uwe zopadi urumende wa mnanga kwa yotu ure nenzara sine maofa zichito tutakira iwo madona tirarame kinorela nyerela hakuna kana chaucha tenga towa pei
tayo mwari wangu pindira au panyi kede Zimbabwe chukiti kama iri sinoro aza wakadine yuasha mara totienda nilifunu mwini ena uza muda
mangwana nakanaka mwari ya Studio 7 inindi nondi tsungirai Cyprien Jova jiriku Western Cape ku Freedom Day South Africa. Ini ndinoda kutenda vatori venhau vanotitorera nhau kuchinaya kuchitonhora mazuva ose vanoita kuti tiwane nhau dzedu. Tinoda kutenda Singirai Madondo anotora nhau ari kuBotswana. Tinoda kutenda zveMichael Kariati anotitorera nhau dzemutambo. Kandiri Maramba, Thomas Chiripas, Kirimu Dzamini, Godwin Manguja, Mo Blessing Mijoma, Arthur Chigoriwa, Rutendo Mawero, Nasisi Marvelous Nsanganya huye, Nchiti Rambai Makadaru, munoita kuti tiwane nhau mazuva ose, tatenda.
Masweleze ya madzangu pa Studio 7 hapo. Ndiri kuti inini ndiri kuda kutaurawo shungu dzangu dzipere pa Studio 7. Pane zvikiitika munyika musha wedu Mudzi, Muvhombozi area. Saka ndiri kuti inini ndiri kuda kuti mundibate kuti taure Studio 7 tikudze zvikuitika kuno tiri kuita kunge tiri kuMozambique isi tiri muno muZimbabwe. That's why tichazoitawo mukana wekuti titaurewo nemi mukatawo mukana totaura nemi ndifonerei kana mune varume tatambo
makadi iko vashamarire veStudio 7 ana mukoma Jonga munofara here ikoko inini ndiri kushushikana zvikuru panyaya ndeibata panyaya yamukoma Obed Masaraure. Zvinhu zvinondirwadza kuti munhu haukwanisi kuti urwire kodzero dzako kuti makomana pemunondipowo apa mari yemunondipa iyo munopa vashandi ishoma. Ndiri kukumbirawo kuti mutiwedzerewo mari, asi tiri kunzwa kuti hanzi mukoma Obed Masaraure vakabva vatorwa nevanhu vakapambiwa, vakatorwa vakandorohwa kafira mberi. Zvinhu zvinondibatabata zvisingambotoiti zvinhu izvozvo. Kana iri hurumende inoite saizvozvoka, kudai vari vamwe ndaivakumbirisa hangu kuti dai vaigonawo kusiya tsika yakadainge iyoyo, because zvinhu zvisina kunaka zvokuti munhu haufani kuchema kuti zvemuzvo ndiri kupiwa izvo handisi kuguta. Ndiri kukumbirawo kuti mundiwedzerewo, honzi haufani kutaura kuti handisi kuguta zvawapiwa izvo, unofanira kuti utoguta izvozvo. Zvinhu zvinondikwadza izvozvo. Zvinhu zvakaitwa zvisingaiti. Ini zvangu ndinobva ngu ndiri pachipinga apo. Izvi ndiri muno muPretoria South Africa ndokwendiri izvozvo.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo.
Aya mashoko avo asine ndicho kuita ne Studio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318, muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Itai ma message enyu kuti ave mapfupi uye moedzavo kuti udza kuti zvinhu zvingagadziriswa sei munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muSudan akanda hutsi hunokachikidza muvanhu vange vachitatidzira murunyararo muguta guru renyika Khartoum, pakafa vanhu vana. Vanhu muSudan vari kuda utongi hwevanhu vasiri vechiuto. Sangano reSudanese Professionals Association, iro riri kutungamirira mukuratidzira uku, rati kuratidzira uku kuchaenderera mberi kusvika mauto aisa simba rokutonga mumaoko evanhu. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump nesvondo vakati kwemakore mazhinji Mexico yange isingashandi neAmerica mukedza kumisa vanhu vanopinda nemuMexico vachienda kuAmerica. VaTrump vati vane tarisiro yekuti chibvumirano chitsva pakati penyika mbiri idzi chichabatsira kugadzirisa nyaya iyi. VaTrump vati kana Mexico ikareka kumisa vanhu vanobva kuchamhembe kweAmerica, vachadzika mitero pazvinhu zvinobva kuMexico zvichinotengeswa muAmerica. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kutanga mwedzi uno, nhandare yendege yeguta reLouisville mudunhu reKentucky, Louisville International Airport, ichange yava kudaidzwa kuti Louisville Muhammad Ali International Airport. Meya veguta reLouisville vaGreg Fisher vanoti Muhammad Ali aive munhu wevanhu vese pasi pose, asi guta rake raive rimwe chete reLouisville. Muhammad Ali, uyo aitya zvikuru kufamba nendege, akashaya musi wa 3/10/2016. Chizvarwa cheZimbabwe chinofarira mitambo yakasiyana siyana, tafadzwa munjanja anogara kuOklahoma, anoti zvinofadza kuona munhu achirangarirwa zvakadai nekuti akaita zvinhu zvakanaka muupenyu. Munjanja ati kunyange hazvo Muhammad Ali akashaya makore mazhinji apfuura, achiri kungokashamadza vanhu pasi pose nazvino wese.
City of Louisville yakachinja zita reairport yavo kuti ive ichizonzi Muhammad Ali International Airport.
Sei vakachinja zita reairport iyi kuti izikanwe nezita rava Muhammad Ali?
Kuchinja kwavakaita zita reairport iri kwanga kuri kucherechedza mukurukuru wemutambo weboxing waMuhammad Ali, kuwapa ruremekedzo nekugona kwawaita mutambo uyu, but chikurusa kuunganidza kwakaita waMuhammad Ali vanhu vakasiyana siyana all over the world vachivasapotawo nemutambo wavo, uyezvewo neroo yakatambwa naWaMuhammad Ali kune anonzi macivil rights movement in the 60s. Ndichowo chezvimwe zvinhu chakaita kuti varemekedzwe kuti vapiwe zita reairport. Siri yavo yanga iri yeboxing, yaiunganidza vanhu vanobva munyika dzakasiyana siyana panguva yavaiona mutambo uyu.
Pane zvamungatiudza zvishoma pamusoro paVaMuhammad Ali here?
WaMuhammad Ali wakazvarwa muna January 1942 musiti inonzi Louisville. WaMuhammad Ali wakazvarwa nezita rekunzi Cassius Clay, ndoranga riri zita ravo rekuzvarwa. Mugore ra1964 waMuhammad Ali ndopavakachinja kuva muMuslim, ndopavakajoinawo Muslim religion, ndopavazochinja zita ravo kubva kuna Cassius Clay kuenda kuna Muhammad Ali. Tingati muchipimbu background kana kuti kutangawo kwakaita upenyu hwambi waMuhammad Ali, zvichizo sanganisawo ne pasivorized movement atataura kuhwina kwawakaita boxing zvemukurumbira.
Iwo upenyu hwavo hwakanga huri huchine mukaka here?
Ndingati nguva yanga yakawaomera waMuhammad Ali yakauya muna 1964. Muna 1964 ndo nguva yaitsiritsidza hondo yeVietnam. WaMuhammad Ali mugore iri vakaramba kujoina United States Army nepachikonzero achiti vanhu vatema wanga wakatsimbirirwa, saka wanga wasingaoni zvichikodzera kuti ivo vanhu vatema vari kutsimbirirwawa waende kunorwira nyika yeAmerica vachizonofirawo musango, uye zvavanga vasingasapoti hondo yeVietnam iyoyo.
Nyaya yechitendero chavo chechimuslim yakambonetsa zvikuru. Sei vakazvipedzisira vava kudiwa nevanhu vakawanda pasi pose?
Munguva yacho nemakore acho vanhu vaimiririra kodzero dzevanhu vatema vanhu vairespektwa sereti. Tikati nemaAfrican countries even nevanhu vanga vasvika bvumiranowo nezvinhu zvanga zvichiitika muAmerica. Saka vane vanhu vakawanda vakavatedzera nedecision yavakaita iyoyo.
Anofarira mitambo yakasiyana-siyana Tafadzwa Munjanja achitaura parunare kuOklahoma neStudio 7.
Chema, imi nda chema, nimi wakata, ngati seipa ndi baby.
You and me, JJ, a
Mufaro hona tunjiva
jati wona mbero redu dora rira gati ite jatari vavarira.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Bato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti rinoda kubatsira mukugadzirisa zviri kunetsa munyika. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti ruzhinji rwevanhu muZimbabwe harusisina ruvimbo nehurumende pamwe chete nemabhangi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soko isika tise.